Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro ndira 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kukurudzira masoja nemapurisa kuti vasarova kana vanhu kana kupindira pavanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Nhumwa dzehurumende dzanga dzichifanira kuzotaura nesangano rinomirira vashandi nezvenyaya yemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti masoja nemapurisa vashandivo vehurumende, naizvozvo riri kuvakurudzira kuti vasarove vanhu kana kuvhiringa varayiridzi vanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Mutungamiriri weATUS vaObert Masaraure vati varayiridzi vari kuvhuira mihoro yevanhu vese vanoshandira muhurumende kwete varayiridzi chete. Saka vari kukurudzira kuti masoja nemapurisa vafunge zvakadzama varege kuruva vanhu vanoratidzira, nokuti zvichemo zvevarayiridzi zvimwe chete nezvemasoja nemapurisa. VaMasaraure vati sangano ravo riri kuronga zvekuratidzira uye kutsigira mamwe masangano evashandi vanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro.
Varayiridzi vane ukasha hwakanyanyisa nemari shoma yavari kupiwa nehurumende, iyo ino hurumende iri kuvashora zvakanyanya ichivapa mari shoma nini inongove 6.5% chete pamari yavaisitambira. Kukatarisa salari yakapiwa vanhu muna January muno inongo ichifanana neyavaipiwa gore rakapera, iyo inongove around 900 RTGS, isina chai chabatsira kuti munhu akwanise kurarama. Izvi zviri kuitwa kumasoja, zviri kuitwa kumapurisa, zviri kuitwa kumunhu wese ari musivil service.
Sezvo muri vashandi vehurumende mese, mune zvinangwa zvimwe chete here nemapurisa nemasoja?
Meseji yatinayo kuvanhu vari musecurity sector, mapurisa nemasoja, ndeyekuti zvaapachena kuti hurumende haina hanya nesu tese pamwe chete, kwete varayiridzi chete. Chikumbiro chedu kwavari ndechekuti chigarai makanyarara, musavictimize masivil servants mamwe ari kukurwirai kuti muwanewo muhoro unotenga. Patichabuda tichienda kunoratidzira, patichaita zvese zvatichaita kuti timanikidze hurumende kuti tibhadhare mumari inotenga, tinotarisirawo kuti mapurisa nemasoja aacte sevanhu vane njere dzakakwana, vanoziva kuti hondo yacho kurwai hondo inoita kuti mhuri dzavo naidzo dzirarama. Chepiri, tinotarisawo kuhurumende tichikurudzira kuti ngaizive kuti masivil servants maallies avo hatisi mhandu dzavo. Kana vakaramba vasingatibhadhare havasi kupanisha isu chete, asi vari kutokolapsa civil service, vari kukolapsa kutonga kwavo, nekuti kutungamirira kwavo ndo civil service. Kana hurumende isakwanisa kupa vanhu education, kupa vanhu health care, inodzimara isiri hurumende.
Asi vamwe varayiridzi vari kuenda kumabasa ka, saka munozvifambisa sei? Muri kuwirirana here?
Tichitaurawo kune maticha kuti avo vashoma vane vasiri vanganyatsonzwisisi vari kuramba vachienda kumabasa. Tiri kuti nguva yatasvika haichisiri nguva yekuita rumwe rumwe, yaanguva yekuisa musoro pamwe chete. Tirambe kudzvinyiriri hwemhando yepamusoro hwatiri kusangana nawo, tirambe kamari katiri kupiwa kasina chakanotenga, tirege kuenda kumabasa kusvika hurumende yanzwa kuchema kwedu. Kuvabereki vevana vedu vatinodzidzisa, tinovakurudzira kuti vachengete vana vavo kudzimba, tichivavimbisa kuti tichauisa nekukurumidza kuti mari yedu ikurumidze kuuya tigodzidzisa vana zvakanaka. Hatinganyembedzere kudzidzisa muzvikoro isu tisina chatiri kudzidzisa. Saka tichakumbira kuti mutitsigire nekuchengeta vana kudzimba, tichadzokera kumabasa kana nyaya iyo yagadziriswa vana vozowana nguva yekudzidza zvakanaka.
Pane zvamuri kuronga here sevarayiridzi, uye zvakaita sezvipi, uye munoda kuita izvi rini?
Parizi no tiri taka ngomira panyaya kusaida kumabasa kusikira mtapuwa mari edu zizinji zirukurongwa ni maprovinzi zichange zizi isi kwa tukufamba kwa mkua panopera vikiri no teira ili tikizo sanga nisira kupinda mkua kwa tirati zira nishimu hosu kurongwa ni maprovinzi kasi anasia na zatishaita kutitipe presha kurumende kutikurumza kutipa mari wanawedu asarambu wachirasikiri wanitizo ninyaya kusaida kupatira mari kwa warbiti.
Mutungamiri we Atus va Obet Masaraure vari parunare ku Harare ne Studio 7. Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council va David Dzatsunga vanoti nhumwa dzehurumende dzange dzichifanira kuzotaura navo nezvenyaya dzemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Asi vachitaura nevatori venhau kuState House svondo rapera, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende yakazvipira kuita hurukuro nevashandi nezvenyaya dzemari. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaDzatsunga.
Pakupedzisira kwatakaita kutaurira makuNDNC, tanga pabuda nyaya yekuti mari isu takati mari yamauya nayo ishoma uye hamusi kutaurazve nezvechikumbiro chedu chekuti mushandise interbank rate pamasalari edu. Vakange vativo vachadzokera kunoona vakuru vavo, nokuti vapenditaura navo izvo vanenge vasirivo vakuru. Vakuru ndo maminista iwavavo vamutuli navamazima ndo maminista acho. Saka vakati tombodzokera kunoona vakuru vedu tozoya tokuudzai kuti zvakamira sei. Saka izvozvi tiri kuona kuti vaitoita kwakaenda mukando kwakaita shuro. Vanhu vakatokora mari iyoyo yakavakakora muna December. Kunotova nebongo zozo, kune kubongomora kusingambonziri kuti zvino kana zvakadai tofamba tozoitwa sei. Saka isu takangomirira ivo nokuti ndo vano vanofanirwa kuti vativudze kuti vazofunga kuti zvazvoitwa sei.
Ko vashandi vakapiwa here iya yanga ichinzi cushioning allowance nemusi wechishanu sezvanga zvavimbiswa nehurumende?
Cushion vakapuwa asi yaingovavo mari yokungoti voregera masiyandaita. Yanga isiri mari yokuti ungati vanhu vangati tadzimurwa nyota. Asi vanhu vari kunge vanga vachitarisira kuti muhoro wavo mwedzi uno waJanuary uchandovakwira. Vamwe havachakwanisi kutongouya kumabasa. Zvanhu zvacho zvakangoita ikira zvakaomera vanhu.
Vashandi vari kukwanisa here kuenda kumabasa zvakamira sei?
Zvinonetsa minyaya yevashandi inyaya yekutya. Tiri kuona vamwe vachienda kumabasa, vamwe kuda vanongokumbira vorega kuuya, asi vazhinji vanenge votongoti watengesa mbudzi, watengesa mombe, wanotora chimbadzo, wanotora chikwereti kubhengi kuti arambe achiuya kubasa kuti asadzingwa. Asi vashandi sezvanga zviri zvinhu zvakati chechetere, vanga vasingafanira kunge vachienda kubasa mambirira azvakaita.
Asika vaDzatsunga, iyo hurumende iri kutiwo nekune rimwe divi, vashandi vanofanira kunzwisisa kuti naiyo zvinhu zvakaiomera iri kuedza kugadzirisa zvinhu. Nekudaro iri kupa mari yainokwanisa pari zvino ichigadzirisa zvinhu.
Zvinoitika ndezvokuti kuhwisisa kunogona kuita kana munhu asina zhara. Zhara ndo inenge ichinetsa. Munhu agone kuti ndichazoyacho zvinhu zvanaka, kana kuti ndikarwara woti ndichazorapwa zvinhu zvadi zvanaka. Isu zvatiri kungotaura ndezvokuti hongu zvinhu zvakaoma kudaro sekutaura kuri kuita hurumende. Hurumende ngaipe vanhu mari yekuti vakwanise kuti kurarama. Asi kana zvava zvokungoti vanhu voti shinga jara jara haibvirizvo, vana vako vanenge vachichema.
Munyori mukuru wesangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council vaDavid Dzatsunga vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Kanzura vekuward 9 kuwange amai Salom Chirwa vari kukumbira rubatsiro rwekubatsira vanhu vakawirwa nedambudziko remafashani emvura yakanaya munzvimbo iyi nemusi wemugovera. Vakawanda vakapudzirwa dzimba uye midziyo yavo yakaparadzwa, kusanganisirawo mabhuku evana vechikoro. hapana hapo munhu anonzi akafa nekuda kwemafashano aya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu we Studio 7 abata amai Chirwa.
Ndingati pari zvino kune kwavango piwawo a place kuti vagare I guest house ye company saka vazhinji vacho ndo vatorwa vakanoiswa ikoko saka pavari kugarawo vamwe varasikirwa nezvinhu zvavo mibhedha magumbezi hembe zvokutoti maskati pandasvika vanga vatori busy kuwacha wacha and then mastove dzavo vamwe achashandi mafriji achashandi matv maredhio avo sezvinhu zvapindwa nemvura mvura yacho yanga yakawandisa chaizvo zvokuti mwana mudiki hambomiri mumba imomo saka vamwe vapiwawo dzimwe dzimba pekungonogarawo for the time being kuchitsvagwawo solution.
Tambotaura nevamwe vakuru vehurumende vekubazi recivil protection unit vachiti vatumira vanhu kuwange uko vasvika here vanhu
ichokwadi masikati patambofamba famba tichiona damage vanga variko marepresentatives ecivil protection unit tichipinda vachionawo kuti vanhu zvinhu zvakanganisika zvakanganisika sei and vanhu vacho vakawanda sei.
Saka iyo mvura iyi iri kuita ichipera here kana kuti kwatinoti kupwa kuyauko kubvira zvayakanaya nezuro?
Ehe, pare zvino mvura iyaya yese yapinda madrain yato tingati yatopwa chaizvozvo kutoti pakufambika because time yayainaya papa sachafambiki kana road chaiyo wanga usingachakwanisi kucrossa but for now mvura iya yanyatsotsikirira yapinda madrain as it's supposed to do.
Saka nyaya yanga iri yekuti madrain aya anga asingashandi zvakanaka here kana kuti ingori mvura yanga yawandisayo?
Yanga iri nyaya yekuti madrainage anga asashandi zvakanaka because mvura yanga ichipinda but papa chiitika backflow saka pane kuti irambe ichienda nemadrain mvura iya yanga yakudzokera mumashure yakupinda mudzimba nepressure iyaya because yanga ichiramba ichingonaya isasamirewo.
Mungajekese kuti ndedzipi nzvimbo dzakanyanya kusangana nedambudziko iri?
Kune ward 9 ndo ward rangu iroro kwanga kuri affected got about 35 households. Kuno kunonzi kuward 10 ndambosvika vanhu naivo mvura yakapinda mudzimba dzavo. Kune kuward 15 nekumpumalanga ndo maareas andaona ini.
Kuri kuti kune vanhu vanoda kubatsira munoda rubatsiro rwakaita sei?
Pachezvino the immediate need iri pachikafu because ndo chimwe chabva chaparara tikatoenda nemvura saka vanhu kuti vawane futi mari yekuti vatenge chimwe chikafu pari kunetsa chaiko. That is the immediate need. Asi tichienda kumberi uko anything can come towards them. Vamwe varasikirwa nemibhedha magumbezi mafriji mastove avo achashandi matv avo achashandi mabhuku evana vechikoro ndo imwe need futi iri kudiwa anaiwa nemvura ese.
Kanzura veward 9 kuhwange amai Salome Chirwa vange vari parunhare kuhwange zvekare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Daily News rine nyaya pamusoro pavaNelson Chamisa vari kushora hurumende zvakadzama pamusoro pekupinda kwakaita mapurisa mumahofisi ebato ravo reMDC. Daily News rekare rinotaura pamusoro pekukwidzwa kwakaita mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Chronicle rinoti Bulawayo yatarisana nedambudziko guru remvura kana mvura ikasanaya mumasvondo matatu ari kuuya. Herald rinoti usiku hwemusi hwemugovera munhu umwe akapfurwa nemapurisa akafa vamwe vatanhatu vakasungwa kuvhumba apo vaiedza kupinza zvisiri pamutemo zana nemakumi manomwe emabhere empatya dzatsaru munyika. Zimlife.com ine nyaya pamusoro petsaona yakaitika apo rori yakabonderana nebhazi kuhodhi kumanikaland usiku hwemusi hwemugovera pakafa vanhu gumi nevatanhatu. Yasvika nguva iye yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Vanhu veZANU-PF Studies vakati takakura tichitambudziwa tikashandisiwa naivo tovazivira upenyu kwavana huo. Saka dina kana pango panika uzoane muno zokuye pizi. Kana sisi zavano tawara zaza, abatoni ni upenyu kwangu wanu. Wanu kuti iya pinda pachikarua kutareka. Saka ndokumbira muwa adizuri ngati kudi kwavari wanu wae pizi. Taka shaliswa na huo. Ichitawara kudai ni nima ndaka zoro, mkati ni mewanu wizanu pizi. Anika chitaura ni zidabatizi, mkati mavo. Kana ndiri kumbakuwa idu andunaza, ndo kwanza kutaura ni nya ya avo wana. Kwezi, wanu iti ya upenyu mwogo, uchambuza mwe wanu.
Pa Voice of America, bu, mashukwangu angari pa kutiku. Iyo, nika edu ya Zimbabwe. Tika itarisa, nasi, kuange kweta mafashamu. Nokuda kwekuti kwakazara vanhu veZANU-PF vadomanyiwa manyiwa vagadzirikwa gadzirikwa pamutare kwakaitika mafashamuko nokuda kwekuti vanhu veMDC vakarebwa vachimbofa vachiita sei asi makagona nhasi kuwange magona kumanya mukagadzirisa zvinhu zvisati zvaonaka amuonewo here kuti isimbo iri kurerekera divi rimwe kana pakanzi ngapagadzikwe chakati nechakati imwe munomanyira divi iroro rimwe kana rinoda kugadzira zvakanaka naka munorifarira ko mati takatadziyo tione iyo tinoona zviri kuitika regai zvinhu zvifambe negwara zvionekwe pamwe chete tapedza ndini simba rachetsuro ndiri paSouth Africa paMlimpopo mudzanini
muri seba studio 7 apo vana mukomanda anonoka wandene wese vashamarira westudio 7 ndine hurombo netsaona iri kuitika muZimbabwe yekushayikirwa nevanhu nenhau yekuda kwemigwagwa yedu yakadai kufai. Hurumende idai yati nyarawo chaizvo kumana vanhu voperera munzira irawo kumana uyu murume uyu anonzi idhiyo ari tambudzi apedza vanhu kwese nenzara kwese ari kupedza ndoda kutaura hangu pamusoro pauyu anonzi Obed Gudu takagara tazviona kuti hakuna kwavanosvika Obed Gudu ava nemadiri avanoita ZANU-PF ndeve ZANU-PF murume uyu awa kungotadza ngobuda hake pachena murume uyu hakuna chataiziva kuti hakuna chavanombobudisa nanakupe vaiva taiziziva vaingoda chavaida ndo chavakatadza kuda kukanganisa MDC ndo zvavaida kuita chete but vakatoona zvaramba zvaachingodzokera ZANU-PF kwake uyu anonzi Obed Gudu asangoda kumbohwanda tiri kuziziva maZANU-PF
aiwa rangu zita ndinoitwa tinashe ndoda kutaurawo panyaya yemusoro wengozi yaitika ndichiti dai government yeZimbabwe yainzwa kuti inokoshesa vanhu vayo yaizoitawo zvinoda vanhu kuti rodhi dzokudzwa zvirodhi zvacho zvidoko unotosheya kutofamba nenyasha dzamwari at least dai dzaimboita kana kuti two dzinobva uku two dzinoendawo uku dzichipesana kwotoo chirodhi chakadaro kunyange nebhasikoro unotokwanisa kudhumirana nemunhu ipapo nemapotihos acho pamwewo dhraivha aitozama kutivhirauko uchitosangana pakati saka rodhi dzezimbabwe hadzisi safe zvekuti dai panga paita gavhumendi unokwanisa kuona kuti zvakamira sei naivo maminista achowo futi havakwanisi kuona kuti hapana zvakadai hapana zvakadai rodhi dzemuzimbabwe ndodzishora ndodawo kuti aiwa sori zvenyu kune vawirwa nemadambudziko akadai muZimbabwe vane mhuri dzadai kushayika pane imwe nenguva neavo vane mhuri dziri muzvipatara ndichiti aiwa sori sori mwari achatikomborera.
Handizive kuti uyo aitaura uyo ndimutode kana kuti ndiani aitaura kuti anzi MDC ndoya yakafanira kutaura kuti Mugabe ngaasungwa saka ndange sina taura hapana zvataita nokuti munhu wenyu sanganawo mukati wecorruption nevanhu vavo ipapo hapana zvaanokwanisa kuita handiti urori corruption yakazarepo mumapala zvaanoita nokuti vanhu vavo ende imwe nyaya yekuti pabhodha vavo kuti madhiraivha anyore vanhu nezvinhu zvavanongoi nazvo mukati vakuda kuona mazita emadoctors aakubuda munyika nekuti madoctors aakubuda nama ticha rabuna mnyika wala kuna uti maticha mangana rukubula ntuwana tuweza kwa uti madrive anganyori wanu wanengu wari mpasi mastao mastao ni basari kuna panu kunyuru kwa namba ya wanu bukwazi kana wangu nyuru sa mastao wanu ukurotu wakutu tengeza wanu kauti nengabuda mnyika nengabuda mnyika tuwa strategy ya wala wita wanuweza npf aisi revenue authority aisi zimure kuita zushu this is a npf sanupia mdoya uzo watu wanu wakubula mnika especially my doctors and my teachers na wamu wa rumu government imu wa ungo siya mabasa especially na mshuwa rikirine kumasoja wamu wa chito siya wa chito wa chito na wakubula wanungu wa utoza watu watu wanungu wa lakubula watu wa rumbudu wa chontu wana saka ma driver ndo wa ula utu wa ndo wa ula utu wa maspai manche utu hata ula utu wa rumbudu wa wana
Mandu wafungwa tivamwe vatereri, Studio 7 inokupa ya mukana wikutawara za munofunga. Za munenge mataura azulevi kuti mashoko abaku Studio 7. Isu atina kwa takarerekera. Saka munofunge hii, inguwa yenyu, tinoku kukurudzirai kuti mutitumire mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001202465 0318. Mchitu za za munofunga panesu rikuitika.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombo tarisa zvirikuitika kune dzimwe nyika. Vanoona nezveutano muChina vanoti vanhu vanoita zana nemakumi matanhatu namatatu nevatanhatu vawanika vaine chirwere chinotapuriranwa zvikuru chakafanana nechirwere cheSARS. Vanhu vane chirwere ichi muChina vave mazana maviri kuchinzi vanhu vatatu vakafa nacho. America yatangidza kunyatsoongorora vafambi vanobva kuChina panhandare dzendege dziri kuSan Francisco, Los Angeles neNew York. Vatungamiri venyika gumi nembiri vakabvumirana nesvondo kusapunza zvirango zvakatemerwa Libya uye kusapindira mukurwisana kuri kuitika munyika iyi. Vatungamiri ava kusanganisa vamiriri vemasangano European Union, United Nations, African Union neArab League vakabvumirana izvi pamusangano wezuva rimwe chete wakaitwa muguta reBerlin kuGermany. Muchikamu chino tinotarisa zvirikuitika muAmerica. Nasi January 20 izva rekucherechedza musi wakazvarwa Martin Luther King Jr. Izva rezororo rinocherechedzwa mufuro wechitatu munandira gore rega rega. Kuti tinzwisise pamusoro pezuva iri tina Dr. Frank Guni. Dr. Guni, zuva iri rinorevei?
Zuva iri rinonzi Martin Luther King Day izuva rakakosha zvikuru munhoroondo yenyika yeAmerica, nekuti izuva rinoshandiswa neAmerica sefederal holiday kana kuti sezororo rinocherechedzwa nenyika yese yeAmerica vachiremekedza basa rakabatwa neutungamiriri waDr. Martin Luther King munyaya dzekurwisa rusarura rwanga rwuri muAmerica iya inonzi racial discrimination. Saka vaMartin Luther King Jr. nevamwe vavo vairwira kodzero dzevanhu vakatungamira kurwisa kupatsanurwa ikoko kuti kubviswe anonzi civil rights kusvika pakufa kwavo pavakazopfurwa kana kuti kupondwa kuMemphis kuTennessee. Saka America inenge ichiangarira kuti kwakabva America hakuna kunaka, kwanga kuine rima rerusarura nekutarisira vamwe vanhu vemarudzi pasi kwakashata zvikuru kwazvo.
Iro zuva iri rinoremekedzwa zvakadini?
Iri zuva rinoremekedzwa zvikuru kwazvo. Zuva iri rakacherechedzwa neAmerica mugore 1983. Zvakatora mangu mastates nguva yakakura, asi kubvira muna mugore ra2000 mastates ese ari 50 kozeita isusu ari muno mudistrict of Columbia nedzimwe nzvimbo dzeAmerica dzinosungirwa kucherechedza zvekuti hurumende yese inenge yakavharwa, mapazi ese hurumende anenge akavharwa, kuri kuremekedza kuparuremekedzo rukuru rwegamba gamba guru vaMartin Luther King.
Dene vaMartin Luther King Jr. vanga varipo nhasi, chii chamunofunga kuti vaifara nacho uye chii chamunoona sokuti chaiva shatirisa.
Ndingati inini chikuru chingaita kuti vamati nekuti nevanga vari mupenyu nhasi chaivafadza, ndingati kungava kuti vanhu wonje zvavo zvisisinei zvikutungamirwa nehurumende vakutambirana marudzi nemarudzi. Takuona kuti vanhu vachena nevanhu vatema vakudyidzana vachigara munzvimbo dzimwe chete, hapasina rusarura rwekuti kune mabhazi kana kuti maduta avanhu evachena chete, kwoita evatema chete. Zvisizvo zvakabviswa, vanhu vatema vakuroorana nevarungu nevachena zvakuita kuti vanhu vangoita maamericans vazhinji vacho vakungotarisana kuti tese tiri maamericans. Saka ndotonga izvozvo zvingadaro zviri kufadza vaMartin Luther King. Chimwe chinhu chaigona kunge chakavafadza zvikuru chaizvo, pakapinda vaBarack Obama vachiita president wenyika ino wekutanga wechitema, ndofunga izvozvo zvaipemedza zvikuru kwazvo vaMartin Luther King Jr. devanga vari mupenyu mugore ranhasi kuti aiwa munhu mutema azotongawo America. Zvakurakidza kuti akuswedera padyo nekuti maamericans ese tingonzi tese tiri vanhu vakaenzana vakafanana pasina rusaruro. Rwendo ruchiripo zvichiri kuenda mberi, asi zvizhinji zvakagadziriswa zvinoenderana kana kuvhota chaiko. Vanhu vatema kune kwavairambidzwa kuvhota, saka rusarura ruzhinji rwakabviswa zvavairwira zvizhinji zvakaitika, asi rwendo ruchiri kuenda mberi. Ndosaka tichirangarira zuva iri kuti zvakasara zvisati zvabviswa zvibviswe.
Dr. Frank Guniti, notenda zvikuru nekutibatsira kwamaita.
Tatenda.
Dr. Frank Guni vachitaura neStudio 7 vari muno muWashington DC. Zero Baba Harare, the reason why the songo ya diapera rikati potarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varairidzi vekumaruwa reAdus riri kukurudzira masoja nemapurisa kuti vasarova vanhu kana kupindira pavanenge vachiratidzira pamusoro penyaya dzemihoro. Nhumwa dzehurumende dzange dzichifanira kuzotaura nesangano rinomirira vashandi nezvenyaya dzemihoro hadzisati dzadzoka kwavari kuzovasuma nezvedivi rehurumende. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.